mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 29 ndira 2021 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi matanhatu 1160 ongororo yakaitwa netransparency international inoti zimbabwe ndeimwe yenyika dzine uori hwakanyanya pasi pose nezuro musi wechina mhando yecovid-19 inowanikwa musouth africa yakawanikwawo mune rimwe dunhu muamerica iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chimwe chete chine zana nemakumi matanhatu 1160 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matatu nevasere 38 nezuro vanhu mazana matatu ane makumi mana nevaviri 342 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mana nemakumi mana 440 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi manomwe nevapfumbamwe 179 vafa nechirwere ichi Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana nemakumi mashanu nevaviri 152 vakafa Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana nevanomwe 107 vakafa nechirwere ichi kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru makumi matatu nezviviri zvine mazana matanhatu nemakumi mana nevatanhatu 32,646 vapora munyika vachiita zviuru makumi maviri nezvina zvine mazana mana ane gumi nevapfumbamwe 24,419 gwaro rabudiswa nesangano retransparency international rinozivisa nezveuori hwenyika dzepasi pose rinoratidza zimbabwe ichingove panzvimbo chayakange iri muna 2019 muchikwata chedzimwe nyika dzinonzi dzine uori hwakanyanya pasi pose gwaro iri kana kuti 2020 transparency international index rinoti zimbabwe yakawana zvibodzwa makumi maviri nezvina 24 kubva muzana izvo zvaita kuti ive nyika yezana nemakumi mashanu nemanomwe 157 kubva munyika zana nemakumi masere 118 muna 2019 zimbabwe yakanga iri pachinzvimbo che 157 zvinoreva kuti hapana chachinja munyika maererano nenyaya dzeuori hurumende yakapamidzira makomishina muzimbabwe anti-corruption commission ikapamidzira mari pamwe chete nekupamidzira masimba ekomishoni iyi hurumende inoti iri kuita basa guru mukurwisa uori ichiti iri kubudirira mukubata nekusunga vanoita zveuori nyika dzedenmark nenew zealand ndidzo dzinonzi dzakachena kupfuura dzimwe nyika dzese dzinonzi dzine uori hwakanyanya dziri sudan number 16 somalia number 12 nesouth sudan number 12 gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoti zimbabwe iri panzvimbo inonyadzisa vanoti zimbabwe anti-corruption commission haifaniri kushanda iri pasi pehurumende sezvairi kuita pari zvino
gwaro rabudiswa netransparency international pane maonero evanhu pamusoro peuori pasi rose inotaridza kuti nyika yeZimbabwe ine zvibodzwa zvishoma shoma makumi maviri nezvina kubva muzana, kureva kuti Zimbabwe imwe yenyika dziri kuonekwa sedzine huori hwakanyanyisisa pasi rose. Inyika iri kuonekwa sekuti hapana matanho akakwana ari kutorwa kuedza kupedza huori.
Zviri muongororo yeTransparency International, munobvumirana nazvo here vaMavhinga?
Izvi hazvishamisi, nekuti tinoonawo kuti pamwedzi mishoma yapfuura mumapepanhau nemunhepfenyuro manga muine nyaya dzakawanda dzehuori hwepamusoro chaihwo, kunyanyanyanya pakutengwa pezvikwanisiro kurwisa denda recovid-19. Pakaita nyaya dzehuori dzakawandisa muZimbabwe, asi hapana vanhu vakasungwa vakaendeswa pamberi pematare edzimhosva vakavharirwa kumatorongo pamusoro pehuori hwakaipomerwa, kusanganisira makurukota enyika.
Chii chinofanirwa kuitwa kuti Zimbabwe ionekwewo senyika inorwisa huori?
Kusvika nyika yeZimbabwe yava kukwanisa kubata nyaya hombe dzehuori ichisunga vanhu vanenge vachikonzera huori ichivaendesa kumajeri, icharamba ichionekwa sekuti inyika isine hanya nekupedza huori. Zimbabwe yanyadzisa pakuti divira iri kuenzaniswa nenyika dzakaita sana Sudan, vana Somalia nana Equatorial Guinea, uyezve Zimbabwe iri kukundwa nedzimwe nyika dzakaitawo sana Angola, Malawi, Zambia, Mozambique. Dai Zimbabwe yaitawo kuti kuve nemasangano akazvimiririra anorwisa nyaya yehuori munyika achipedza huori.
Asi vaMavhinga, hurumende inoti iri kurwisana nehuori zvakadzama.
Haisi pfungwa yakanaka kuti muhofisi yemukuru wenyika yevaMnangagwa munge muri imo mune bandiko rinorwisa nyaya dzekupedza huori, nekuti zvinenge zvava kuita sekuti vari pedo nemutungamiri wenyika havabatwi nemujenya kana yasvika nguva yekurwisa huori.
Mungada kuona hurumende ichiita chii?
Panenge pachida kuti hofisi inorwisa huori inge yakamira iri yega, ichionekwa kuti zvechokwadi iri kuita basa nemazvo, kwete zvatanga tichiona muZimbabwe zvekuti vatori venhau vanga vachipfumura huroi nehuori muZimbabwe vakaita savahopu wechingono, panze pekuchengetedzwa vanga vachisungwa ivo vachikandwa mutorongo pamusoro pekuti vapfumura huori. Izvi hazvifani kuti zvinge zvichiitwa kana nyika ichida kupedza huori, nyanyei panguva yatiri iko zvino yekurwisa denda recovid-19, nekuti mari zhinji yenyika inotsakatika nekuburikidza nehuori. Haioni kuti inofamba sei, vanhu vanoramba vachitambura iko zvino vanhu vanenge vasingakwanisi kuwana mishonga kana nhomba yekudzivirira covid-19 pamusoro pekuti mari iri kuenda kuhuori ichitsakatika isingakwanisi kubatsira mhuri yeZimbabwe iri kutambura.
Zimbabwe ingatora gwara ripi takatarisa mberi kwatiri kuenda uko?
Nyika yeZimbabwe yaigona kudzidza zvakawanda kune vavakidzani dzimwe nyika dziri kuitawo zviri nani pakurwisa huori, senyika yeBotswana ine zvibodzwa makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana. Botswana iri kuita chaizvo kurwisa huori munyika imomo. Nekudaro ndo imwe yenyika ingagona kubatsira kana kupanga mazano kuZimbabwe kuti vopedza nei dambudziko riri munyika rehuori, uyezvewo kuti vanyanyise kuona kuti kumusoro kumahofisi makuru ndokunofanira kuti kutange kupera huori zvichizodzika kuzasi, nekuti vaduku vakaona kuti zvechokwadi munhu anenge aita nharadada aita zvehuori anosungwa, vanotyawo vachiremekedza mutemo. Asi pari zvino makurukota ari kupomerwa huori tinoona vachifamba vasina anovasunga, kana kuti vakasungwa havapedzi kana zuva rimwe chete vari mutorongo. Ndo dambudziko guru ratinaro muZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinowira kodzero dzevanhu vadye vaMavhinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bato rinopikisa MDC Alliance rinoti kumbomiswa basa kwa ba Jacob Mafume sakanzura we Ward 17 muHarare munongedzo wekuti hurumende iri kuda kuti muHarare musave nekugazikana kana kusafambiswa kwebasa zvakanaka. Izvi zvinotevera kumbomiswa basa kwa ba Mafume pamwe chete nemutevedzeri wavo uye vari kanzura we Ward 25 va Lakson Mukunguma pamwe na kanzura we Ward 11 va Anthony Shingadea vachipomera mhosva dzine chekuita neuori. Mutevedzeri wemutauriri we MDC Alliance va Clifford Fachayo vanoti zviri pachena kuti hurumende ye ZANPF inoda kuti muguta guru renyika musave nekugadzikana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ra amai muswere sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Jonga Kandemiri we Studio 7 aita hurukuro na vasachayo.
Ivo vezanu vaita nanga-nanga dameya weHarare chavari kuda kuti muHarare musava mune kugadzikana kana kufamba kuri basa zvakanaka. Saka uku kungoendera mberi kwe kuvictimiza kana kunangana nekuparadza kushanda zvakanaka kwemakanzura anotungamirwa neMDC Alliance. Saka izvezvi vaMafume vakatambira yetsamba yekunzi vasuspendwa abva vanga vapedza mazuva akati anechitsama vari mujere. Saka ndozviripo vasi kuda kuti vaMafume vashande vasi kuda kuti makanzura anotungamirwa neMDC Alliance ashande aite basa zvakanaka.
Zvikonzero zvipi zvanyorwa mutsamba iyo yekuvamisa kushanda?
Zvimwe zvacho ndo zvaitaurwa kumatare dzimhosva zvekuti vakapa pekugara vanhu zvinova zvisizvo zvaanokwanisa kunge vachitoita nekuti havana kana nekombyuta yekuti vanyorere munhu tsamba yekuti munhu anzi wapuwa tsamba. Munhu anopuwa land kana kupuwa kugara mushure mukunge aita zviri pamutemo zvakanyorwa magwaro ekanzura yeHarare kuti ndozvofanira kuitika. And izvi hazviitwi nemakanzura. Makanzura vanoita inonzi police formulation chete mumachambers kana kuti mavanogarira vaya vachiita musangano. Zvimwe zvekuchiita basa kuti rifambisei zvinoitwa nevashandi vanonge vachitiramba vana town clerk nemadirekta sekwakasiyana siyana. Kana dziri nyaya dzedzimba director of housing vanova vanegairo ndovanga variko. Saka ndo vanenge vachiziva kuti zvinofamba sei, zvakamira sei, maapplicants ari papi, mawaiting list and so forth. Saka zvipomerwa zvekuti ndezvekutsvaga mhosva pasina mhosva.
Saka ivo vaMafume vatambira sei kumiswa kwavo sakanzura uku?
Vashamisika zvikuru, vakashamara mushure mekunge vatora mazuva nechitsama vari mujere nemhosva yavasikanyatsoziva kuti zvakamifamba sei zvekufamba sei. Vopedzazve vapuwa tsamba yekuti vasaspedwa apa vanga vari muparendaini vachiedza kuda kudzivirira nyaya yavo yekuti vakasangana nevanhu vanga vane chirwere checovid-19 apa vanga vari mumusunga. So zvinokatyamadza kuti saka ivo vanga vatogadzirira kuti vachitanga basa basa rifambe zvakanaka muHarare mushure kwezuva refu muHarare musina mutungamiriri anova meya. Saka zvinhu zvinotokatyamadza kuti unoti kuwezano ava vanoda kuti vana veZimbabwe vararame zvakanaka here? Vanoda kuti nyika iende kupishwa? Unoona kuti tiri pamahwani senyika kutongwa nevanhu vasina zano chairo chairo rokufambisa nyika, vasina chido chekuti zvinhu zvifambire mberi zvakanaka. Saka zvinhu zvinotoratidza kuti tiri pakati kurwisa chirwere checovid-19 kuti rakaita seHarare nevanhu vanopfuura miriyoni vanhu vakawanda vanofanira kuti pato programu yakakwana munoziva kanzu inotamba namba 9 panyaya yezveutano maguta nekuti inenge ine makiriniki ari kwese.
Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchunga mutungamiri weAmerica vaJoe Biden neZulu vakaisaina gwaro remutemo unobatsira vanhu vanenge varwara. VaBiden vari kuita izvi panguva iyo vazhinji vari kurasikirwa neinsurance yavo yehutano pamusoro pechirwere cheCOVID-19 icho chakonzera kuvharwa kwamakambani mazhinji. VaBiden vaita izvi pazuva iro vakuru vezveutano mudunhu reSouth Carolina vazivisa kuti vawana munhu ane COVID-19 yemhando yekuSouth Africa. Nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vanoti mhando dzeCOVID-19 dzekuSouth Africa, United Kingdom neBrazil dzose dzasvika muAmerica zvinove zvinhu zvinotyisa zvikuru.
Mr. Andy, chanotaura ndezvekuti is getting very close to home. Because this is the region of North Carolina, so that South Carolina is just across the border. Senator, and this is what as long as people are able to travel, like if I'm back to South Africa, we have no go to America, can I get up to Europe, near Gutuano, Rano Samba, Zaganyanya, it means that can I go to Tamono, South Africa, and if I end, I know what's going to end up in America very easily in, you know, 18 hours. So it seems like variant ya South Africa yava muno muAmerica, and chandiri kunzwa ndechekuti vakabatwa vane variant vanhu vasina kutombofamba, saka it means vakaiwana from other people. So we don't know the extent of the variant kuti yaparavira zvakadii muno muAmerica. It may not be much, but it's already here.
Takanzwa Dr. Fauci mazuva mashomani anapfuura vachiratidza kuti mhando yekuSouth Africa iyi vanoizeza. Chii chinoita kuti mhando iyi ityise kudai, Dr. Ranga?
Zviri kuitika Mr. Wande ndechekuti maviruses aiyo COVID-19 iri kuita yatinoti mamutations, yekuti inenge ichiita evolution kana kuchinja fomu yayo kuti ikwanise kuva more resistant. Saka chiri kuitika ndechekuti mavariants mamwe seekuUnited Kingdom nekuBrazil, it seems like ari amenable kana kuti akada kungofanana neyekutanga. Saka mavaccine aripo, they're just effective. YekuSouth Africa vaccine yeModerna yainzi ineffective, however it's not the same effectiveness. So as we did last year with South Africa, rather than South Africa, it seems like we may need another booster vaccine to be able to address it. And in terms of the difference, not the original one, spread faster. My variants are UK, Brazil, South Africa, they seem to be spreading faster. But generally, information suggests it may not be causing more severe disease, although that's still being studied.
Mutsauko wamunoona pakati pehurumende yava Trump nehurumende yava Biden ndoupi?
Ndiri kuona Mr. Wendy chiri very major, chiri very critical. Ndechekuti vaBiden vanenge vari kutarisa dambudziko reCOVID-19 very seriously, and vari kuitarisa sechirwere chinoaffecta the whole world. Saka approach yava Biden ndeyekuti whatever we can do as the world, of course America leading, kondene kana kuti tikwanise kudzivirira chirwere ichi. Saka zviri kuitika izvozvi zvinhu zvekuti matravel bans ayaya, they are being done in a surgical way, not on a political basis. So right now we know kuti kune matravel restrictions against Britain, against South Africa, where the variants are akawanda, against Brazil. Saka vaBiden vanenge vari more systematic and vari kutevedzera mascientists recommendations. I think a few days ago takanzwa vaFauci vari kuti vava ne degree of relief kuti now he can give my recommendations, vasiri kutya kuti mapolitical leaders anokwanisa kuvaita vet information yavari kushare. So those who are not interested, I can tell you more information in here about the Biden administration, not just for America, but for the whole world, to say how do we contain this together. So that you can Kana tukunetsa kana South Africans are and tiri kuti iri ku South Africa but now is already in America and is very likely in other parts of the world including the United Kingdom, Zimbabwe and so forth. So as an issue tofana kuyadressa tese the world over.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare ku North Carolina ne Studio 7. Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Financial Gazette rinoti zvichitevera kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid-19, hurumende iri kuronga kutenga mushonga wenhomba wekudzivirira chirwere ichi kana kuti vaccine yakawanda zvokubaya vanhu vaviri pavatatu vose munyika. Chronicle rinoti mumwe murume Divine Panache Maregere nomudzimai wake Wongai Nomata Chiminya vekuBedbridge vari muhusungwa mushure mokutumira chikwata chavo chepa WhatsApp mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakashaya nechirwere cheCovid-19. Vaviri ava vachamiswa mberi kwedare redzimhosva musi wa5 kurume. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kana iwe watopinda iwe kutora manotsi kubva kuna vaBiden because machi muchingopinda 2023 munofanira kuita mukangofamba nemufambo waBiden imomo tinoati nemi hatimbokusii sawara apa ndopata kutopinda 2023 because zvese zviri kuitwa nezvani izvi kuvhaisa uko hakuna munhu anoita kuzvarwa kadai achida kuramba ari panzvimbo. My next door abvumo gara newe tinobhaniwa muarea kuti no noizi hatikwanisi kugara newe saka izvi zvese izvi vana mangwana zvese zvari kuita izvi zvavo varege vakadaro mukana wavo but watopera pachina nguva saka tongokuti mbotaraiwo zviita vaBiden ndimi chete vatotarisa kuti muchaita zviita vaBiden because dzano chero ikaramba iripo haisi yakagona kuita zvaitwa navaBiden.
Masera chei hama dzangu tinoda kukukwadzisai manhero ezuva ranhasi uno ivose vanoteerera Studio 7 iyo inotipa nhau dzakanaka dzinogutsa dzisiri dzemanyepo. Ndove chete mashoko andinoda kukwadzisa hama dzangu dzese rambai makateerera.
Seven mamukase vana mukoma jonga vana mukoma tanunoka vana mavelasi nevamwe vose sanganisa vateereri indini nonzi Mr. Chingwe andiri pano papendo South Africa. Nyaya yangu ndoda kupindura pamashoko akataurwa nami nakuva mangwana apa comrade mangwana vezamupiyefu vari kupindura regular musimbo kunge vakatipa madokta akauraya vanhu ngavaise purufu kana vasina purufu ngavaende kujeri takaona job honorable scala namukoma upoyo chinono vakaiswa chained mumakumbo nemaoko vachinzi vakatimisa mashoko emanyepo naivo mapurisa ngavaise ngendani dzemumakumbo nemumavoko kana nedzemumutsipa chaiko because mashoko avakataura anonyadzisa kana zvisakaitika izvozvo mutemo unosarura kuti wabemba mani chainyara enough is enough ndatenda.
Makadii mure Studio 7 namukoma wande namukoma jonga kandimire ini zvangu ndoda kungotaurawo panyaya yevanhu vari kudai kurwara matambudziko emafasha nemvura tichiti vangataurawo zvavo kuti vanoda kutanga vataridzwa pokugara kana zvinhinda kana chimwe chinhu asi tinofanira kutanga kuziva ndechekuti upenyu ndohwakakosha zvinhu zvese zvichateverwa kumashure so kungovapo kwakaita pakutanga pana kutanga paine munda kana imba kana chinhu vachingokumbirawo nokuvakurukirawo murezimbabwe kuti yaita kugona kunzwisisawo mashoko anotaurwa negavhumendi yedu kuti vanenge vataurawo kuti ndokwanokwanisa kutibatsirawo napo ipapo takona kuteedzerwa seizvozvo. Iyo ndichitsigirawo zvakare kupfeka mamasiki kwatingadai tiri kuisa zvinhu zvakanaka tirege kupfeka mamasiki nokuda kwemapurisa tipfeke mamasiki tichizvidzirawo isusu pachezvo matenda angu.
Mangwana nakanaka vashamarari veStudio 7, mangwana nakanaka kuvateereri veStudio 7. Zvita nditimoyo game changer ndiri kuJohannesburg. Zvechokwadi mutemo wekwedu wakanyangara wakarekera divi rimwe azvigoni kuti pamutemo chaipo munhu abvuma kuti ndine mhosva agoramba ari panze nyaya yaitwa namangwana yekubvuma kuti ndakaita mhosva ndokumbira riregerero kukumbira riregerero is admission of guilt ndokumbira riregerero kuvati anozati akaita mhosva yatova mhosva iyo inofanira kutongwa kuti apinde mukoti kana riri dare tichanomuregerera kuti hai sezvo wabvuma iwe kuti wakaita mhosva taakukuregerera ngaaregererwe apinda mumatare ndokavata tichikumbira kuti kana nemaleaders eopposition ngavapushe zvinhu zvakadaro nyika yese inofanira kuti mangwana mastifor nekuti akaita zvinhu zviri wrong hakuna munhu mukuru pamutemo there is no one above the law mangwana ngaapinde mumatare edzimhosva sezvo vana hope wechingono vana job scala vana fadzai mairi vachipinda mumatare edzimhosva hakuna mutemo unogadzirirwa vanhu vemdc hakuna mutemo unogadzirirwa vanhu vezanupf mutemo wenyika unogadzirirwa vana vezimbabwe saka kana mwana wezimbabwe aita chinhu chiri kunze kwemutemo ngaasunungurwe nematare noti kungonzi ndatosununguka haisi nyaya diki yekutaura kuti dokta madoctors ari kuuraya vanhu toitora kuita nyaya iri diki haisi nyaya diki inyaya yakakurisa kudarika kunzi mupurisa auraya mama haisi nyaya iyo pane yekunzi madoctors munhu akatire mihonzi auraya munhu aita madara kuuraya munhu haisi nyaya diki yakadero guys mangwana ngaatisangane nemutemo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muimbi manja katuli uyo anozivikanwa nerekuti malax akabura kamwe kambo kanonzi mask up butiro remino kambo aka kakananga nekukurudzira vanhu kuti vazvichengetedze munguva ino yekurwisa denda recovid-19 malax anoti anofunga kuti kambo aka kachabatsira zvikuru mukudzivirira kupararira kwedenda iri mutori wedu wenhau westudio 7 blessing zulu abata malax kuti tinzwe zvizere
nenguva dzose mukoma ruzhinji runoda yambiro kuburikidza nenziyo vamwe ndevokuti vanzwisise kuti kune chirwere chiripo chinonzi covid-19 icho chirwere chikuparadza ruzhinji munyika dzose uye chirwere chamisa even mabasa ese munyika dzose panguva ino secovid-19 saka ingori yambiro yandakafunga nezvazvo ndikati ndikandipinde studio ndigadzire chimbo ichi tingopanana yambiro nekungotiudzana kuti tichengetedze upenyu tifambe takapfeka mabutiro emino iwo atinoti mamask aya
kari kutambirwawo seiko kambo kenyaka
hakuno akasati kanyatsopinda muvanhu kunyanya even pane penyura akasati kanyatsopiwa mukana asi zviri kuita zvichiita mbijanambijana
zvinhu zvinenge zvaomerawo vaimbi zvakanyanya mukoma malax nekuti kuti vawane mari hunge vanhu vachiuya kumadandaro avo kana kuti kumashows muri kukwanisa kurarama sei nemamiriro aita zvinhu aya kuti vanhu vari kunzi garai mumba
pane zvinhu zvakaomera muimbi baba hatidi kunyeba asi kurudziro yangu futi kuti kuvaimbi tipaya patinobata mari paya ngatitsvage zvimwe zvinhu zvekuita ngatiinvestei mune mamwe mabhizinesi kuti tisangoramba takamirira magitara aya asi pari zvino muimbi akaomerwa baba hatiri kunyeba akaomerwa chaizvo
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vari chiuru chimwe chete chine zana nemakumi matanhatu 1160 ongororo yakaitwa ne Transparency International inoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinouori hwakanyanya pasi pose nezuro china mhando yecovid-19 inowanikwa kusouth africa yakawanikwawo munyarimwe dunhu muamerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichiti moswera zvakanaka.